Mangwana na kanaka vateleri, chinosangana zvakare mangwana na nhasi, uri musi wechitatu, gunyana 21, 2022. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa ne Studio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndakaona zvakakodzera kuti chipatire chirongwa ichochi kuti munhu mumwe nemumwe ane chekuita nedzidzo yepasi nedzidzo yepamusoro vange vachitipa pfungwa dzavo nezvavanofunga maringe nehuori huri kuitika munharaunda.
Sangano reTransparency International Zimbabwe rinoparura hurongwa hwekuita tsvakiridzo yeuori mukufambiswa kwedzidzo, mapazi edzidzo yepasi nedzidzo yepamusoro. Kushayikwa kwemagetsi kuri kugara kuchiitika kudivi reSouth Africa mudhorobha reBeitbridge kwokonzera kunonoka kugadzirirwa mapepa kwevanofamba kunyanya vemarori anofamba nzendo ndefu. Dare remuAmerica rinopomera zviri pamutemo vanhu 41 mudunhu reMinnesota mhosva yekubira hurumende mari vachishandisa mukana wedenda reCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reTransparency International Zimbabwe nezuro rakaparura hurongwa hwekutsvagiridza huori hunonzi huri mukufambiswa kwedzidzo, mapazi edzidzo muZimbabwe, pasi pechirongwa chayo chepagore chekuita tsvagiridzo yehuori cheAnual State of Corruption Research. Hurongwa uhu hwakaiswa muzvikamu zviviri, chikamu chekutanga chichitarisa huori huri kuitika muzvikoro zvepamusoro, kuchitiwo chikamu chepiri chakanangana nekufambiswa kwedzidzo yepasi iyo inobata primary nesekondari. Hatina kukwanisa kunzwa mativi emapazi edzidzo yepasi nerepamusoro sezvo vanga vasati vapindura mubvunzo wedu watavatumira. Kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pechirongwa ichi, tabata mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu, avo vanoti sesangano vari kuedza kuona zviri kuitika pamwe nezvinokonzeresa huori uhu uye kuti ungamiswa sei mapoka aya.
Sebazi reTransparency International takaona zvakakodzera kuti tiparire chirongwa ichochi kuti munhu mumwe nemumwe ane chekuita nezvedzidzo yepasi nedzidzo yepamusoro vange vachitipa pfungwa dzavo neumbowo pamwe chete nezvavanofunga maringe nehuori huri kuitika munharaunda pavanoenda vachinotsvaga nzvimbo dzekudzidza, pavanodzidza nepavanobatsirana nevanhama dzavo maringe nekudzidza. Takaziva kuti huori tinogara tichingohutaura tiri mumahofisi tichihutaura huri pagwaro repamusoro, asi tine zvinhu zvakawanda zviri kuitika munharaunda dzedu zvinoita kuti vanhu varasikirwe nepfuma yavo vachipa vanhu vatinotarisira kuti vanoita kuti nyika yedu ibudirire kana kuti dzidzo ienderere mberi mari idzodzo kana kuti upfumi ihwohwo husingaende muhomwe dzenyika. Saka tinoona kuti zvakare zvinhu zvinotambudza vanhu nekuti nhau dzehuori kana kuti corruption dzinonyanya kubata zvakanyanya vanhu vanotambudzika nevamwe vasina kuwana umbowo neruzivo rwakanyanya maringe nemafambisirwo emari munyika.
Tinoona kuti muri kukoka veruzhinji kuti vange vachipa pfungwa dzavo. Ndezvipi zvamungaisa zvekuchengetedza veruzhinji vachazopa pfungwa dzavo iwawa kuti vange vasingazotya vape pfungwa dzavo vakasununguka?
Chirongwa chinoti chiri kuchiita tichitaura neveruzhinji, tichitaura zvekare nevarimo mumabazi edzidzo kubva kuministri kusvika kumayunivhesiti nemakoreji edu akatekeshera munyika. Vanoda kutaura vachiburisa umbowo nemazita avo tinovagarichira, asi kune zvakare avo vanoda kutaura nekutipa pfungwa dzavo vachigara mazita avo akawandiswa tinovapa garanti yekuti mazita avo haaburitswe tichatora zvavanotaura ndozvatinoshandisa tisingaise mazita avo.
Chii chasvitsa kuti mutore danho rokuita tsvakurudzo iyi?
Isu sebazi reTransparency International tinoshanda zvakanyanya nevanhu vanogara munharaunda, vanotipa pfungwa dzavo maringe neuori hunoitika munharaunda dzavo, nekushungurudzika kwavanoita nekushaya kwavanoita atinoti maservices kubva kuhurumende kana kuti zvatinotarisira kuwana kubva kuhurumende. Saka vanhu ivavo ndivo vakatipa pfungwa yekuti kune uori hwakanyanya hwatekeshera mumabazi edzidzo.
Saka izvo zvamunee mawana mutsvakurudzo iyi munozozvishandisa nenzira ipi?
Tinenge tatsvakurudza zvizere tichadzokera kuvanhu tichivaudza zvakawana, tichaenda kuhurumende tichiburitsawo zvakawana, tichabvunza zvakare vanhu zvavanotarisira kuti zvinofanira kuitwa kuti dambudziko reuori ripere mukati menzvimbo iyi. Saka izvozvo zvichabatsira kuti hurumende yedu painogadzira mitemo inge ichitarisa nyaya idzodzo kuti vavhare mikana yekuita kuti vanhu vapunduke kana kuti vawane upfumi kuburikidza nekumbunyikidza vashoma. Saka tinoona kuti izvozvo zvichatibatsira kuti magwaro edu anotungamirira urongwa hwedzidzo yepamusoro hunge huchiitwa zvakanaka, huchikwanisa zvakare kuvharidzira makomba anoita kuti nyaya dzirambe dzichitekeshera.
Mukuru weTransparency International Zimbabwe vatafadzwa Chikumbu vari parunare muHarare neStudio 7. Kushaikwa kwemagetsi kuri kugara kuchiitika kudivi reSouth Africa mudhorobha reBeitbridge kunonzi kwave kukonzera kunonoka kugadzirirwa mapepa vanofamba, kunyanya vemarori anofamba nzendo ndefu. Kukomba kwaita dambudziko iri muSouth Africa kwapa kuti mutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa vatotadze kuenda kumusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa kuNew York kune vatungamiri venyika dzepasi rose vakawanda. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro paBindura University of Science Education vaFelix Chari vanoti kusashanda zvakanaka kweBeitbridge Border Post kunovhiringidza mafambisirwo ezvinhu pamwe neupfumi hwenyika dzekuchamhembe kweAfrica kunyanya Zimbabwe neSouth Africa.
Nyika mbiri idzi, South Africa neZimbabwe, dzagara dzine dambudziko rekushayikwa kwamagetsi, asi pari zvino zvinoratidza kuti dambudziko iri ranyanyisa kurutivi rweSouth Africa. Izvi zvinokanganisa mafambirewo zveupfumi muZimbabwe. Tichitarisa kuti bhodha reBeitbridge ndiro bhodha hombe rinopinda muZimbabwe nokuenda kunyika dziri kumusoro kweAfrica. Zvinobva zvakanganisa mafambire ezvatinoti maraw materials nemafinished goods uye matourist, zvichireva kuti revenue yenyika inoderera.
Panyika dzose dzepasi rino, Zimbabwe inonyanya kutengeserana neSouth Africa kuchitevera China neUnited Arab Emirates. Beitbridge Border Post ndiyo nzvimbo iri pamuganhu wenyika mbiri inonyanyoshandiswa zvikuru mudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Kubvira pakupera kwesvondo, pane mitsetse yakareba kudivi renyika yeSouth Africa yemarori anotakura zvinhu nekuda kwekuendaenda kuri kuita magetsi munyika iyi. Izvi zvasiya vanofamba, kunyanya vatyairi vemarori ava, vakatarisana nedambudziko guru nekuda kwekunonokerwa kusainirwa magwaro anofanirwa kusainwa kana vachipfuura pabhodha iri. Nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzakatarisana nedambudziko guru rekushomeka kwemagetsi, asi pari zvino nyika yeSouth Africa neZimbabwe ndidzo dziri kunyanya kuremerwa nedambudziko iri. Mutauriri wekambani yeEscom inova kambani yehurumende yemagetsi muSouth Africa, Vasiko Nati Manchancha, vabvuma mumhinduro yavatumira kuStudio 7 paWhatsApp kuti ichokwadi kuti pane dambudziko rekushayikwa kwemagetsi kwete paBeitbridge chete asi munyika yose yeSouth Africa. Vati havana zvimwe zvekutaura pamusoro penyaya iyi kunze kwezvagara zvichitaurwa nekuti dambudziko rekushomeka kwemagetsi idambudziko riri kuzivikanwa chose. Vatanatswa Dambuza, avo vanopota vachishanda zviri pachena kana kuti volunteer muchirungu, nesangano reZimbabwe Cross Border Association vanoti zvose zvinovhiringidza kufamba zvakanaka kwezvinhu paBeitbridge idambudziko guru kune vanorarama nekutenga zvinhu kuSouth Africa vachizotengesa muno kunyanya madzimai. Vanoti dambudziko rekushayikwa kwemagetsi rinofanirwa kugadziriswa munyika dzose dzekuchamhembe kweAfrica.
Ndichitarisa dambudziko remagetsi riri kusanganikwa naro paBeitbridge border post ndinoona ma informal cross border traders especially vakadzi vachi affectiwa tikuru nokuti zvinhu zvavanotenga nokutengesa kungava kuchioni kana kuti kuno kuZimbabwe zvinhu zvinoora saka vakanonotswa vari pa border zvinoreva kuti bizimusi ravo rinomira uyezve panobva chikafu chavo pose panenge pavharika saka inhau inofanira kugadziriswa nekukurumidza nokuti tikatarisa muZimbabwe over 70% of my cross border traders vakadzi uyezve vari mu informal sector asi ndivo vanoita futi kuti economy yeZimbabwe irambe ichienderera mberi
mumhinduro yavapawo pa WhatsApp Aspiti Sveko mukuru wezvekufambiswa kwemashoko weSouth Africa Revenue Services vaudza Studio 7 kuti dambudziko riri paBait Bridge rakakonzerwa nekuti pakanonoka kuendeswa mafuta edhiziri ekuti majenereta anoshandiswa kana magetsi kusina ashande asi vati izvi zvagadziriswa vaDanford Mutashu mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vati kunyange hazvo nhengo dzavo dzakawanda sichiwana zvadzinotengesa zvizhinji mukati menyika pane zvimwe zvinobva kunze vatiwo kusafamba zvakanaka kwezvinhu pabhodha kunovhiringidzwa nemabhizimisi ekutengesa
kurudziro yedu ndeyekuti nyika mbiri yedzingadzi uone kuti dzifambise basa mberi kubudikidza nekuti magetsi awanikwa kuvagari nekumakambani kuti aenderere mberi nemabasa avo mune zvakanaka uye zvisingakonzerese kuti makosi arambe achikwira nekuti kushomeka kwemagetsi kana kushayikwa kwawo panoitwa lodishedi zvinoreva izvo kuti makosi ekuita mabhizimusi anoramba achienda kumusoro asi mari inenge ichiwanikwa nemabhizimusi iwayo kubudikidza nekutengesa zvigadzirwa kana zvakasiyana siyana zvavanotengesa inenge ichishomeka
vadaniel kufa kunesu vanoshanda muchikamu chezvekufambiswa kwemashoko muboka reZimbabwe Revenue Authority vati Zimra ingakwanisa kutaura pamusoro pezviri kuitika kudivi reSouth Africa vati nekuziva dambudziko rekushayikwa kwemagetsi ivo seZimra vanogara vakagadzirira kushandisa magwenya emajenereta panguva iyo magetsi anenge asiko kana kuti ari mashoma ndakamirira Studio 7 muBulawayo ndini kudzanai Musengi
Vamiriri vashandi vehurumende nezuro vakasangana nevamiriri vehurumende pamusangano weNational Joint Negotiating Council apo hurumende inonzi yakavimbisa kuwedzera nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana kana kuti 25% mihoro yevashandi pamari dzavari kupiwa dziri mumadhora ekuAmerica kutanga musi wa1 mwedzi uno asi vashandi vanonzi vakati vari kuda kuti hurumende ivawedzere zvakare mihoro yemari dzavari kupiwa dziri mumadhora emunyika uye kuti hurumende itarisisewo nyaya dzemari dzekubatsirika dzinonzi dzinopiwa muboka neboka rehurumende nezvimwe zvakawanda hurumende inonzi yakashevedzera musangano uyu mushure mekunge vashandi vazivisa nezveurongwa hwavo hwekuda kurangwa mabasa kutanga musi wa26 mwedzi uno vachiti gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vainge vatadza kuzadzikisa chivimbiso chavo chekuwedzera vashandi mari mwedzi uno ngatinzwei zvimwe zvezvakazeyiwa mumusangano uyu kubva kuna sachigaro vemubatanidzwa wemasangano anomirira vashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions amai Cecilia Alexander
tataura zvine nyaya yemasector specific allowances ndofunga mukatarisa muchaona kuti kune mamwe ministries oro kune mamwe professions akutambira mari yakawanda kudarika ivamwe asi tazozviongorora tichiona kuti mari dzavanobhadharwa idzi dzinoraudzira idzi hadzidzi mari dzesalary anenge ari maallowances saka tazotaura tichiti isusu pane maallowances aibhadharwa vanhu vekueducation neaibhadharwa vamwe maprofessions ari kurest of the civil service tati hurumende ngaitore information yatakambovapawo nokuti takazvibwa zvikurukura muna 2018 nemuna 2017 tikange tatovapa information yekuti maallowances aya akangobviswa kana asina kuudzwa tiri kuti izvozvo maallowance iwayo ngaadzorerwe pakare tionewo vanhu vanokodzera kuwana maallowances vachiwana maallowances iwayo
ndezvipi zvimwe zvamataura kunze kwemaallowance nenyaya dzemihoro idzodzo
tataura zvenyaya yeschool fees inobhadharwa vadzidzisi tichiongorora kuti mari iyi payakabhadharwa yakanga ine uremu ende tichiona kuti izvinezvi value yayo yadzikira tazoti isusu ndofunga zvinenge zvakanaka kuti ipigwe kuus dollar so that panenge pachikwirawo mari iyoyo inoramba ine uremu hwayo uyezve tataura nyaya yemaperformance awards maperformance awards nofunga vanhu vakapesera kuabhadharwa kudhara tosaka munoona munhu anopinda basa nhasi neakapinda kare vanogona kutambira mari yakafanana ane maqualifications neasina vanogona kutambira mari yakafanana saka hurumende gore rapera patasaina agreement takanga tawirirana kuti inotanga kubhadharwa asi haisati yatanga kubhadharwa saka zvinhu zvataongororawo tichiti aiwa zvinoda kuti zvatinotawirirana zvodi zvobva zvazozadziswa saka nyaya iripo ndeyekuti panenge paine maarias akawanda asi tamboti aiwa musati manyanyotasa zvemaarias pamwe zvingatitorera nguva madi kumboti munhu wese mombomisa paanofanira kunge ari maarias ozowekwa hawo achibhadharwa maringe nekurongwa kwazvinenge zvazoitwa ndingati ndo zvimwe zvezvinhu zvatataurirana
amai Cecilia Alexander vanove sachigaro vesangano rinomirira vashandi vehurumende reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau. Bepa na ure News Day rine musoro wenhau unoti Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat yakazivisa kuti madzimai angangosvika kuvana ari kupa zuva roga roga muZimbabwe achisununguka uye nyika yakaona huwandu hunosvika kuzana nemakumi maviri ezviuru zvine makumi manomwe nevasere kana kuti 121,078 vachishaya mumwedzi gumi nemiviri yadarika. Bepa naure Chronicle rine musoro wenhau unoti kanzuri yeguta reUlawayo yaparura ongororo yechakakonzera kufa kwemushandi anodzima moto akatsva ari pabasa kudzima moto wepanaste. Iye zvino tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Kekutanga muIndia, nomba yakagadzirwa munyika iyi inopa dziviriro kugomarara rechibereko. Gomarara rinove repiri rinonyanya kuzivikanwa pamagomarara ose anobata madzimai munyika iyi ichange yave kuwanikwa neveruzhinji kusanganisira varombo zvakanyanya. Izvi zvaziviswa nenyanzvi mune zveutano dzepamusorosoro munyika iyi. Kuferefetwa kwakaitwa nekomiti yedare reSeneti isina kwayakarerekera kwakawana kuti bazi rezvemutemo muAmerica ranga richideredza zvakanyanya uwandu hwendufu dzemumajeri nedzinoitika vanhu vachisungwa kusanganisira kukundikana kuverenga ndufu dzingangosvika kumazana mapfumbamwe nekumakumi mapfumbamwe kana kuti 990 muna 2021 chete. Dare rehurumende yeAmerica mudunhu reMinnesota nezuro rakapomera zviri pamutemo vanhu makumi mana nevanomwe mhosva yekubira hurumende mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi mashanu emadhora kana kuti $250 million vachishandisa mukana wedenda recovid-19 muumbavha hunonzi ndihwo hwakakurisisa. Vachuchisi vanoti vanhu ava vakaumba makambani aiti ari kupa chikafu kuzviuru zvevana vanobva kumhuri dzinotambira mari shoma mudunhu reMinnesota rose ozodzoserwa mari pasi pechirongwa chehurumende. Asi vachuchisi vakati chikafu chishoma shoma chete ndicho chakagoverwa uye vanhu ava vakazvitengera zvikakarara zvemotokari, midziyo nezvishongo. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe vachausi muchine ripi mutama, vari zvakare mutungamiri webato repatriotic Zimbabweans Party, avo vari muno muAmerica mudunhu reMaryland kuti tinzwe pfungwa dzavo.
Tinotenda mukoma Jonga Kandemiri nemubvunzo wenyu wamabvunza maererano nenyaya yemari iri kunzi yakabiwa, mari yakawandisa chaizvo kuMinnesota. Mari yaifanira kunge ichivavarira kuti igadzire nyaya dzezveutano dzevana vadiki muzvikoro panguva yeCovid. Asi hazvireve kuti kana vanhu ivavo vari kunzi vakapara mhosva pamadzamatsama emari iri kunzi yakabiwa yeCovid yakanangana nechikafu chevana, hazvireve kuti vari kunzi vaane mhosva panguva inoiyi kana kuti vakutowanikwa vachivharirwa muchitirongo, asi kuti vachawanikwa vachipinda mumataredzi mhosva vachiwana ye inonzi yo due process pamutemo kuti umbowo wese uwanikwe uchiunganidzwa. Kana uchinga wawanikwa wopinda mumatare wobatwa nemhosva kana kucheniswa panyaya iyi. Ndo mashandira anoita mutemo wemuUnited States of America.
Iyi mari yakawanda vamutama haisi mari ingangomuka ichinzi yatsakatika $250 million. Chii chamungafunga kuti chingadai chakaitika kusvika pakubiwa kwemari?
Tichitarisa panyaya yemutemo inowanikwa ichitungamirira nyaya yedzemari idzi, ndinoti inini panyaya iyi vanhu ava ndofunga vaishanda nevanga vari mukati vaiziva kuti zvinofamba sei, kana kuti vanhu vakangoshandisa ma-non-profit organizations kuti vawanikwe vachiba mari iyi. Tichitarisa zvekare panhau yekubiwa kunoitwa mari dzakaita seidzi dzekubatsira, dzingave dzenherera, dzingave dzekupa chikafu kuvana vadiki kana kune vanotambura kunyika dzisina kubudirira zvakanyanya, tinoona kuti zvinhu zvinowanikwa zvichingoitika kwese kwese. KuZimbabwe tinoona kunonzi kune vakawanikwa vachiba vari muhurumende paskandau yaiye drugs yakanetsa zvekare. Saka zvinhu zvinowanikwa pasi rose, asi chakakosha ndechekuti mutemo nemapurisa vanozowanikwa here vachisunga vanhu ava? Hapazowanikwa here pachipinda ruoko rezvematongerwo enyika kuti vanenge vabatwa vawanikwa vachisunungurwa nerweseri?
Tichienzanisa nenyika dzichiri kusimukira nemuno muAmerica, musiyano wamungatarisa kana wamunganongedza uri papi panyaya idzodzi dzeuori?
Semaonero angu ndinoti uori huri kwese pasi rose, asi chinozosiyana manje munyika yeUnited States of America mitemo yemunomu zvekare mapurisa yemunomu kuburikidza veFBI nemapurisa emunharaunda vanoshanda zvakasimba vachizowanikwa vachisunga vanhu vanoparadza mhosva. Mutemo mashandisirwo ainoitwa munyika dzakasiyana siyana ndo yakakosha. Saka tinoona sekuti kunoku mutemo uri kushanda zvekare mapurisa ainge achiteera gwara reumbavha hwaiitwa kudzimara vabata vanhu ivavo vakaba mari iyoyo. Ndatenda.
Vanga vari vachausi mutama vanove chizvarwa cheZimbabwe vari zvakare mutungamiri webato repatriotic Zimbabweans Party vari muMaryland muno muAmerica neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Wazuwai makadini makadini pa Studio 7. Ndinofara hangu kusvika mukati mechirongwa chenyu. Ndinofara kuchiita kuti titaurewo zvichemo zvedu. Vacharumbira zvavanotaura ngavanyarare. Hazvina kana nebasa rese zvavari kutaura kuti zvanzi Munangagwa haazvioni. Izvi hazvisi kuitwa kuti Munangagwa haazvioni zviri kuitwa kuAmerica. Aiwa, zviri kuitirwa kuti pasi rese vanhu vaone. Hazvisi kuitirwa Munangagwa, zviri kuitwa kuti pasi rese vanhu vaone zvaari kuita. Ari kuchikora kodzero dzevanhu. Vari raiti vari kuita vari kudaro kuAmerica ngavamire varatidze kodzero dzavo. Vonyepa vachiti muZimbabwe vanhu vanokodzerwa kuprotesta. Vakabvumidzwa nani? Vanhu vachipondwa vachiurayiwa. Vacharumbira ngavanyarare kuAmerica kwavari kuko. Vanetsa vanhu ivi, vanhu hemba iyoyi. Kana charumbira muZimbabwe futi vanhu vanetsa nekuti vari kudya kuZANUPF. Saka vachiwawata kutaura zvisina nebasa rese. Vanyarari kutaura zvavanotaura. Tinorwadziwa isu, tinorwadziwa. Tiri kusafa, tatambudzika. Vana veZimbabwe tatambudzika nekuti vari kudya kuZANUPF. Vacharumbira ngavanyarare zvavanotaura izvozvo. Zviri kuitirwa vanhu pasi rese kuti vaone zvinoitwa mutsiye waMunangagwa. Hazvisi kuitirwa kuti Munangagwa aone. Aiwa, tatambudzwa. Ngaibve ZANUPF iende. Maita zvinhu veStudio 7 ndinotenda. Mwari vakuitire zvakanaka.
VaMunangagwa munhu anonyepa. Munhu anotaura zvinhu zvekunyepa. Munhu anotaura zvinhu zvaasingagoni. Isi ngati ZANUPF yese neudzvanyiriri havachengetedzi vanhu zvakanaka.
Haro Studio 7, ndo nyaya yatinogara takataura iyoyi. Tinogara takataura nyaya iyoyi but haina magumo. Zvinorevei? kana chingu aramba tichitaura zvinhu zvisina magumo zvinorevei saka hakuna kwatiri kuenda dai kuri kunzi iko tava takasunungurwa tasunungurwa hapana zvatiri kuona zvatasunungurirwa saka let's go back tonosungiwa futi zvatava takaita because patava takasungirirwa ndepataidyira ipapo ende taitodya taitodya takasungirirwa varume vatakadzinga ava vatakatorera mapurazi ava varume ava vakava varume vane pfungwa dzinonzi pfungwa vakavaka Zimbabwe vakavaka mabridges ese chichichichichi kwangu sina muchina ini ndandamuona muchina iye niDouglas Smith aihaya macontractors vari qualified and I don't know the word qualified kana whatever but you know what I'm talking about my Italians vakauya vakavaka mabridge John Cicero Rhodes. You see, so they were just employee contractors from abroad to do the work in Rhodesia, not in Zimbabwe.
Nakadi vashamari ve studio 7 vana mukomata nomuka wande ei vana vanga ndinisa kudonoma nemazita ndachikumbira kumbopindura varume vavira
kuda vangu ndiva register rumbira ndezvivi
noyo mukomana wabva kutaura manje manje
ava varume ava ndachikumbira kumbobvunza mubvunzo umwe chete kuti vakatarira zvizvagwa zvezimbabwe zviri musouth africa zvingani vakatarira zvizvagwa zvezimbabwe zviri mumozambique zvingani nezviri kunze kunana diaspora uko neamerica zvingani saka kureva kuti iye navana vake unongoona kuguta kwevana vake neimwe timu yamuzano ndiye vanongoona kuti zvinhu zvakagadzikana kuti ruzhinji rwezimbabwe kunonoka svosve nemuroma vasi kuzviona bamunini vana bamunini muzambe kumbokura mhani kukura kunoda kuti ukuro uchikura nenjere kwete kukudza zvisoro kukura muzoro hwako kuhedha bhora vana bamunini kurai njere muzive kuti vana vezimbabwe vari kutambura ndosaka vachitiza munyika maoni kuda kwenhamo dzamuri kuti vakagarika mune dhemokirasi yani dhemokirasi iri pamba penyu muvezano munogadhiwa nemasoja enyu nemapurisa enyu
pamusoro vestudio 7 maswera sei vana jonga kandimire mese vari pastudio 7 ndine chikumbiro changu nechichemo changu chandinacho ndinoshandira T1 iriyo T1 yegovernment muno muzimbabwe tiri makazhuari asi makazhuari wacho hatisi kutambira mari kubva muna juni kusvika izvezvi hatisati tatambira mari asi tinodiwa kubasa everyday saka tinokumbirawo imimi vestudio 7 mutipa misiro wenyaya idzi kuti vakuruwo vekuT1 vana Chipo Mutasa vakazvinzwawo kuti kune vashandi vasitambira mari vamwe zvingagona kutibetserawo saka tinokumbira kwamurimi vestudio 7 fambisaiwo nyaya iyoyi kuti vehurumende kana zviri zvezvavari kuita aiwa vagonyarawo nazvo kuti zviri kuitika izvozvo mubazi reT1 nekuti mari yacho kana uchinge wakuzoipuwa yaane 4 months isati yauya unoipuwa nereti yekudhara vaisi reti inenge iripo panguva yacho saka tokumbira kuti mutibatsirewo pamwe tingagonawo kuyamurika
idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi sangano retransparency international zimbabwe rinoparura urongwa hwekuita tsvakiridzo yeuori mukufambiswa kwedzidzo yemapazi edzidzo yepasi neyepamusoro kushayikwa kwemagetsi kuri kugara kuchiitika kudivi resouth africa mudhorobha rebeitbridge kwave kukonzera kunonoka kugadzirirwa mapepa kwevanofamba kunyanya vemarori anofamba nzendo ndefu dare remuamerica rinopomera zviri pamutemo vanhu makumi mana nevanomwe mudunhu reminnesota mhosva yekubira hurumende mari vachishandisa mukana wedenda recovid-19 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muwashington dc ndichikusiyai muri mumaoko achris gande achikupai nhau dzeisindevele